mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 Chivabvu May 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemitemo raendeswa kumatare kuti rione kuti mutongi mukuru wematare vaLuk Malava vaenda pamujandigere musi wa15 Chivabvu. Vana vakakwanisa kuenda mberi kuform 5 vanonzi vakatanga zvidzidzo zvavo nezuro muvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pave nemazuva matatu pasina afane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe, zvinoreva kuti vanhu vafane chirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu 1576, asi vanhu gumi nevana 14 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi matanhatu 529,360. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matatu nevatatu 38,433. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nevasere 36,208. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaendesa kumatare gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachiti vanofanira kuona kuti mutongi mukuru wematare vaLuk Malava vaenda pamujandigere musi wa15 Chivabvu sezvakatarisirwa, sezvo vanenge vasvika makore makumi manomwe sezviri mubumbiro remutemo. Izvi zviri kuteverawo kuvandidzwa kwebumbiro remutemo kuti mutungamiri wenyika awedzere nemamwe makore mashanu ekuti vatongi vakwanise kuramba vari pabasa. Vanopikisa nevemasangano akazvimirira vakawanda vari kugunununa nekuvandidzwa kwebumbiro remutemo uku. Asi vaZiyambi vanoti bato reZANU-PF rakavhoterwa nevanhu vakawanda uye rinokwanisa kuvandudza bumbiro remutemo. Vachitaura nevatori venhau mukupera kwesvondo kuChinoyi, vaZiyambi vanoti handi chokwadi chekuti bato reZANU-PF riri kuvandudza mutemo kuti ripe mutungamiri wenyika masimba akawandisa uye kuti pasave kana nebato rinobvumidzwa kukwikwidza munyika. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kika.
Chaita kuti tiende kumatare nenyaya ya Chief Justice Malaba, mukuru wevatongi, ndechekuti tiri kuona kuti nemaamendments akaitwa kubumbiro remutemo zviri kutaridzika sekunge vaMalaba vari kutarisirwa kunge vachinge vachienderera mberi vari muhofisi yavo after 15 May 2021, rinova zuva ravanosvika retirement age ye70 years. Constitution yedu haitendere kuti anenge asvika retirement age arambe ari mutongi. Zvekare Constitution yedu section 328 inoti iyo maamendments anenge aitwa kubumbiro remutemo achiwedzera iwo nguva yekunge munhu ari muhofisi haaapply kana kuti kushanda kune munhu uyo anenge ari muhofisi panoitwa maamendments awa.
Saka izvi zvinorevei?
Chief Justice pamwe chete nemamwe majaji havafanira kunge vachibenefita kubva kuma amendments akaitwa kubumbiro awa. Kwa sara mazuva mashoma anosvika iwo mashanu kuti Chief Justice vasvike makore avo retirement age. Asi tiri kushushikana nekuona kuti Judicial Service Commission haisati yatanga urongwa hwekuti pasarudzwe Chief Justice mutsva. Saka zviri kutaridzika sekunge maamendments akaitwa kubumbiro awa. Ndo ari kuda kushandiswa kuti Chief Justice varambe vari muhofisi kudarika pavakatarirwa nebumbiro kuti vange vachisvika. Saka chinangwa chedu ndechekuti mutemo utevedzerwe. Chinangwa chedu ndechekuti bumbiro ritevedzerwe.
Asi kana kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kuchinzi nevamwe kunobatsira ivo vatongi, vangazokwanisa sei kuita mutongi gava panyaya iyi, Dr. Kick?
Vatongi vanosungirwa kuti venge vachigamuchira nyaya inouya nani nani zvake akakodzera kunge ari pamberi pematare edu emuZimbabwe. Saka haisi nyaya yekuti vatongi vangasarudze kuti togamuchira here kana kuti toregera kugamuchira. Whether vachazotevedzera mutemo pakupa ruling yavo kana kuti mutongo wavo, izvozvo tinozvisira maoko mavo. Asi zvatinoziva ndezvekuti bumbiro redu rinosungira vatongi kuti vange vachitedzera mutemo, zvikuru sei bumbiro remutemo.
Saka ndianani vamaendesa kumatara apa, Dr. Kick?
Application yedu yakanangana na negurukota rinoona nezvemutemo, Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Application yedu yakanangana zvekare na Chief Justice Luke Malaba pamwe chete na Deputy Chief Justice Elizabeth Kwaunza. Application yedu yakanangana zvekare nevatongi vese vematare eSupreme Court neConstitutional Court of Zimbabwe. Saka vese ivavo tavasaita pamapepa edu semarespondents kana kuti avo vatinozenge tichitarisira kuti vange vachipindura nyaya iyoyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakakwanisa kuenda mberi kuform 5 vakatanga zvidzidzo zvavo nezuro rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, richiti ongororo yarakaita nezuro wakare inoratidza kuti vana vashoma ndivo vakakwanisa kutanga chikoro. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti vana vakawanda vachiri mubishi rekutsvaga nzvimbo dzechikoro, ukuwo vabereki vakawanda vachiedzawo kuunganidza mari dzekutenga zvikwanisiro pamwe nokubhadhara kuzvikoro. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 nezuro maneru kuti vakange vasati vanzwa mamiriro anga akaita muzvikoro nezuro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Kurisa vana vachimhanyidzana nekutsvaga nzvimbo, vazhinji havasati vatodziwana nzvimbo dzacho. Zvikoro zvimwe zviri kuti zvokutora vana vashoma pane zvavanosinge vachitora. Kune vamwewo vanga vakadziwana nzvimbo vanga vachinzi vatadza kubhadhara mafizi ekuti vatange kudzidza kwacho. Saka muzvikoro macho havasati vadzoka nekutengawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti vadzoke kuchikoro. Vakangonzi vawana nzvimbo pakuchinotsvaga mayunifomu nezvikwanisiro. Pane zvikoro zvatakwanisa kutaura nazvo tatingotaura nezvikoro 10 muprovhinsi yoga yega, tatangotaura nezvikoro 100. Paa pachiratidza kuti hakuna kudzidzwa kwaitwa nhasi, hakuna kutanga kwedzidzo kwaitwa nhasi nenyaya yekuti vamwe vachiri kutotsvaga nzvimbo uye vana vacho havasati vatodzoka kuti vatange kudzidza nenyaya yekuti vachiri kumhanyamhudzana nekutsvaga zvingadiwe muchikoro imomo.
Tichitarisa nguva yakabuda zvakabva mubvunzo pamwe chete nenguva yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vari kuchema kuti nguva yacho yakanga iri diki kwazvo kuti ipe mukana vabereki zvikuru kuti vanga vachigadzirira. Kokudivi revarairidzi?
Hakuvarairidzi, tichati vatarisa madivi mairi vari vanoda kudzidzisa vana varivo vabereki vanoda kutumira vana vavo kuzvikoro. Vari varairidzi tinoona kuti havana gadziriro yavanga vati vaita nenyaya yekuti vagara vari incapacitated vachishanda mazuva maviri kana rimwe chete pavhiki zvichienderana nekushingirira kunenge kwaita munhu. Mukazotarisa gadziriro zvinodiwa kuplana, kuplanira vana kuti vauye zvichigadzira maskill malesson plan angakwane kuzodzidzisa vana ava, zvinoda munhu anenge aine mari yakati kwanei achiguta. Asi tambudziko nevarairidzi vari vabereki vachiri kuto manya kusimbazo kuti vatsvake zvikwanisiro zvekuti vana vavo vaendewo kuchikoro muchiziva kuti zveelevo izvi zvikoro zvacho zvinenge zvakuti durei mazhinji atori maboarding nezvimwe zvarirati varaidzi vasara vari parumana dzombe zvekuti havangakwanisi kuti vaise pfungwa dzavo panzvimbo vachishandira kuti vana vanga vachida kuuya vava vadzidze zvakanaka.
Mazuva apera maichema-chema kuti hurumende yanga yatora matanho ekunyora varairidzi mazita vasiri kuenda kumabasa mazuva ose. Zvakamira sei?
Tinonzwa vachiti vachiri kungonyora. Asi varaidzi varongoti ngavanyore tione kuti vanoda kuashandisei. Nenyaya yekuti kutadza kuenda kunoshanda kuri kuitwa nevarairidzi hakusi kuti vanovenga hurumende, hakusi kuti vane utsinye nevana. Nenyaya yekuti vari kutambura zvekuti havana chouviri chinoita kuti ivo vararamise vanhu. Chero mazita avo akanyorwa, chero vakanzi vanoda kuitwa sei, varaidzi varamba vachingoti hazvese izvi hazvitipanikidze kuti tipinde muclass. Ingangotibatsira chero kuti tipinde muclassroom kunge tawanawo zvikwanisiro zvinoita kuti tirarama upenyu hunoraramawo nevamwe vanhu vese. Sezvo murairidzi angoriwo munhu anoda kutya, ane mwana anoda kurapwa, anoda kuenda kuchikoro, anoda kupfeka, anoda kubhadhara rente, anoda kukwira michovha nezvimwe.
Mune tarisiro here yekusangana nehurumende muchigadzirisa matambudziko enyu aya?
Hongu basa iroro rekusangana nehurumende tinoramba tichishuvira kuti hurumende yedu pamwe dzimweni dzenguva ichanzwi ratidzi vana vezimbabwe kusanganisira varairidzi nevana vanoda kudzidza vakateerera zvichemo zvese zvatinogara tichiisa kwavari tichitura kuti tisangane tione muonero pamwe chete. Asi dambudziko ravo vanongotinyepera vachichitaura kumidhia kuti vane zvizhinji zvavari kutirongera, asi pakuti tizonotarisa kumabhanga kwedu panopera mumwedzi wega wega tinoona pasina urongwa hwavakatiitira.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remuJohannesburg, South Africa, nezuro rakapa vatashinga nyasha masinire. Chizvarwa cheZimbabwe chakabatwa nemusi wemugovera negoridhe rakaburitswa muZimbabwe zvisiri pamutemo mukana wekubisa mari yechibatiso. Dare remuCampton Park muGauteng rakati masinhire abhadhare zviuruzana zvemarands 100,000 rands kuti atongwe achibva kumba, asi akaudzwa kuti agare muSouth Africa achinozvipira kumapurisa. Masinhire anonzi akange aine goridhe rinokosha mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica, US 11 million. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana mashanu, US 1,5 billion, nekuda kwekuburiswa kwegoridhe munyika zvisiri pamutemo. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti goridhe harisi nyore kubudisa munyika, zvikuru sei nepanhandare yendege. Vanoti zviri pachena kuti vanhu vari kuedza kubudisa goridhe munyika vari kubatsirwa nevamwe vane masimba munyika. VaMaguhu vanokurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapindire munyaya dzekubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwezvicherwa. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Chiri kuitika patanonoka ndechekuti makoronyera awanda, saka vanhu ivavo vari kuba upfumi hwenyika vachibatsirwa kuti vabuditse zvinhu izvozvo kunze kwenyika. Saka muri kuona kuti goridhe iri rabatwa iri razobatirwa kuOR Tambo asi rabva munyika medu. Zvoratidza kuti Harare International Airport iko zvino izvi inzvimbo iri kushandiswa kubuditsa zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichisimudzira upfumika. Ende tinenge tichitarisirawo kuti security yedu vari paairport vanochengetedza zviwanikwa zvenyika, mainterest yenyika yeZimbabwe, but zviri kuoneswa apa ndezvekuti hapana chiri kuitika. Umwe neumwe ari kuzviraramira, ari kutsvaga chiuviri kuburikidza nenzira dzisina kururama. Saka idambudziko guru rapinda munyika iroro.
Zvese zviri kuitika izvi vaMaguhu, munoona sekuti zvinogona kuitika here kana pasina vamwe vakuru vakuru vanhu vari kutuma vanhu kuita zvinhu zvese izvi?
Hazvibviri tanonoka. Inini ndinombopfuurawo nepaairport. Security iri paairport itight. Haukwanisi kuti ubude nezvinhu zvakadaro ukasabatwa. Saka tinorangarira kuti Henry Terushwaya paaida kubuda nezvinhu zvake muna October last year vakatanga vatodzima security equipment kuti akwanise kubuda. So kuti ukwanise kudzima security equipment airport inzvimbo inokosha, ndosaka muchiona kuti nyika dzinenge dzine hondo kana mabanditi achida kubvisa hurumende, nzvimbo yavanomhanya kunobata pane nzvimbo mbiri: one, muzinda weterevhizheni neredio; chechipiri, nhandare yendege, inzvimbo inokosha. Saka ukaona vanhu vakwanisa kudzima security equipment yepa airport kuti goridhi ribude, hazviitike zvinhu izvozvo pasina mvumo neruzivo rwevatungamiri venyika.
Kuti nyaya iyi igadziriswe, chii chinofanira kuitwa?
Chinhu chekutanga chinofanira kuti hurumende yedu inzwisise ndechekuti kuwanda kuri kuita makoronyera kwakukanganisa runyararo munyika, uye remangwana renyika yedu harina kujeka, nekuti pakaita vanhu vazhinji vane mari dzisingatsanangurwe kuti dziri kubva kupi, vachitora upfumi hwenyika, vachikanganisa mafambiro ezvinhu paairport, vachibudisa zvinhu. Makore mashoma ari kuteera, tichange tafanana neMozambique zviri kuitika kuCabo Delgado. Vanhu ivavo vachakwanisa kana kuwana masapoters vanovapa zvombo zvekuti vanenge vaakuti rijeni yemanikaland ndeyedu nekuti kune madiamonds. Saka hurumende inofanira kuti itarise nyaya iyi yekubiwa kwemaminerals sesecurity threat kunyika yeZimbabwe. Chimwe chiri kudiwa kuti chiitwe ndechekuti President Mnangagwa pachezvavo vanofanira kuti vatsigire law enforcement pakusunga makoronyera. Mapurisa kana achinge abata mbavha idzodzo, vanofanira kuti vapiwe ruremekedzo nemutungamiri wenyika. Izvozvo zvinoita kutiwo malaw enforcement agents edu vasatye kuti vanogona kupererwa nemabasa avo, kana kuti vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo kana vakasunga makoronyera vari kubira nyika.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Mary Chiwenga vakaendeswa kuchipatara nezuro muvhuro, apo nyaya yavo yange ichifanirwa kunzwikwa mudare redzimhosva nhasi chipiri. Imwe yenyaya dziri kupomerwa Amai Chiwenga ndeyekuti vakaedza kuuraya murume wavo paakanga ari muchipatara kuSouth Africa muna 2019. Gweta ravo, Amai Beatrice Mutetwa, vaudza vatori venhau kuti nyaya iyi yave kuzonzwikwa musi wa29 Chikumi kana kuti June. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii pastudio, tinosimba isu makadii vamwe vese vateereri. Ndino urombo kuti titaure mashoko akadai so. Kune munhu anonzi Mugwadi. Mugwadi dei wainzwisisa chaizvo kuti ikonomi yeZimbabwe iri kuranwa nevanhu vari kudhaispora, vauri kutuka nanhasi uchitaura kuti vari kufudza mombe, vachifudza vachiinda kunochaya mapoto. Vanhu vari kuno kudha experts, vanhu vakaenda kuchikoro vakatadza kuwana mabasa kuZimbabwe, vakaya kuzotsvaka mabasa kudhaispora. Havana kuuya kuzoita zvauri kutaura zvese izvozvo. Iwewe, if you are somebody dano appreciate, like Minister of Finance wako akaappreciata kuti kutumira mari inosvika in the tune of billions ichibva kuno kuchibatsira ikonomi yeZimbabwe, hawaitituka matukiro kuchiita iwa. Vanhu vezano, kana muchiteerera, taurai naMugwadi mumuzivise kuti zvaari kutaura hazvikodzeri, kuspeciali kune vanhu vari kuisa bread on the table kuvanhu vari kuZimbabwe. Taikumbirisawo kuti vanhu vezano muteereresi, vakuru vezano vacho nade vakwanisa kunzwa audio iyi, vakwanisa kunzwisisa kuti vaudze kuti Mugwadi hatina kuuya kuzofudza mombe. Kana tichikwanisa kufudza mombe idzodzo, tichikwanisa kuunza billions of dollars muZimbabwe, he should learn to appreciate. Usatitukira nekuti tiri kuita zvinhu zvakarurama zvenyika. Hatina mboya kuno kuzotangisa imeji yeZimbabwe. Takasiya kuZimbabwe nekuti hakuna zvokuita kuti tibatsirike. Tikaya kuzotsvaka zvinotibatsira kumafuro manyoro. Saka usatituka. Please, taikumbirisa.
Zvakadi vashamarari vestudio 7. Ndinoda kuti nditi kuna vamugwadi. Ivo kana vachitaura mashoko kuti vati atina atine nevanonofudza mombe kuBotswana, atine nevanonobuda kunofudza mombe. Ivo vakaita mhanza yakanaka, vana vavo vakadzidza, vakachidzidziswa nematicha, maticha achiri kuitika zvakanaka. Nhasi uno vari kudzvinyirira maticha kuti maticha asadzidzisa vana vedu zvakanaka. Isu hatiblame maticha, because mari yavanopiwa imari yokutenga huku. Kati ivo vane vana vanoda kuenda kuchikoro vane dzimba dzinoda kubhadhakwa. Kati ivo vamugwadi ngavari kubudara, ngavaite somunhu mukuru. Ivo vana vavo vakadzidziswa nematicha, kati voti nhasi vanhu vana vevamwe vari kufudza mombe. Ko vangaitei kana vasina kubvuma?
Mangwanani vatepfenyuri vestudio 7 nevateereri vacho vose, aiwa ndinokukwadzisai. Ini ndaita mubvunzo kumhuri yose yeZimbabwe, angava muzanu PF, angava mumavambo, angave weTransform Zimbabwe, angava weMDCT or Alliance, kana zvako usina pati. Mubvunzo wangu ndewekuti zvemazviro kwazvo here totendera vanhu vakagara dare reseneta vasingasvike 200 kuti vakontrole nyika vaite zvavanoda kupa majaji mukana wokuramba vachitonga matare kusvika vafa, kupa masimba kuna vamunangagwa kusvika vatonga kusvika vafa, kupa masimba kuna vamunangagwa kuti vaite zvavanoda nenyika vasina nevabvunze muparamendi? Zvemazviro kwazvo here kuti dare resoneta rine vanhu vari kuguta vari kupfachuka nemafaro nemaresources eZimbabwe, vecontrola the whole of Zimbabwe nekukura kwayo from Mbinga to Mutare, from Limpopo to Zambia, Chirundu? Vanhu takanyarara tichingoti ndezvezanu PF. Hama dzangu, nyaya yandirwadza moyo, mwoyo wangu waita chironda kuti zvemazviro kwazvo, as long as takanyarara maZimbabweans, we are not going anywhere. Vana veZimbabwe ngatingwarei, this is the time. Ndinokutendai, zita mafira kureva, ndiri pano.
Hello, studio 7. Nyaya iripo, pane nhau yandoda kutaura. Pane pakambotaurwa nezamani bani nezanu PF chinzi vese vakabva mubato weG4 tinokumbira kuti mudzoka mubato. Nhau haisi yekukumbirwa kuti vadzoka mubato, but nhau yavari kutya manje inhau yechikwata chiri kuMozambique ichi. Ndopava kutya ipapo, vaakufunga kuti vanhu havachaita lingi nechitimu iri kuMozambique, vouya mupi muZimbabwe. Ndo pane nyaya yavo, haisi nhau yekuti vari kuvada mubato, but vaakutozvityira kuti dai tadzoka pai, dai tavadzoreredza tisakwanise kurwiswa, because vari kutoziva kuti vakomana ivo vachapinda chete munhu. Ndoya pane imwe nhau zvakare, ko nhauya mufumira ubhadhara moyo rushwaya zviri kumbofamba sei? Nyaya dzavo dzakangonyora pasizi, hapana chatiri kunzwa. Izvino ratova gore, I think gore samanzi zvii zviri kuitika? Potai kuchititsagirawo kuti zvii zviri kuitika. Iye zvinotongonzwana Johani Mamombe wazvisurudzwa wadzoka kumakoni, vana Mafume, vana Jobscar, ko ava vari kuti chiinawo pamamiri dzenyika? Asi vari kungombeya zvavo kunzoko, vachikwira ndege vachidzoka vachidii, vari kumbozvifambisa sei? Tichagirawo studio 7 noti.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vachitaura nevatori venhau nezuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden Vakati hurumende yavo iri kutora matano ekubatsira makambani kuti apinze basa vanhu vatsva nekubatsira vanhu vari kutsvaka mabasa. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nebazi rehurumende yavo rinoona nezvemabasa, iro rakazivisa kuti kunyange hazvo zvaitarisirwa mabasa anosvika miriyoni mumwedzi waKubvumbi kana kuti April, pakangomuka mabasa zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nezvitanhatu 266,000, izvo zviri kukonzera kuti vebato rinopikisa reRepublican Party vashore hurumende yavaBiden vachiti hurumende iri kupa mari yakawandisa pasvondo kuvanhu vakarasikirwa nemabasa avo pamusoro peCOVID-19, izvo vanoti zvokonzera kuti vanhu vawane mari zhinji vagere kudzimba dzavo kupfuura yavanowana kana vakadzokera kubasa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvirongwa zvavaBiden zvakanaka uye zvichabudirira kana vakaramba vachigadzirisa zvinoda kugadziriswa. Asi vanoti kusawirirana kwemapato eDemocratic Party yavaBiden nebato rinopikisa reRepublican Party kuchaita kuti zvirongwa zvavaBiden zvitore nguva kuti zvibudirire.
Vakataura kunyanya-nyanya pamutemo weEconomic Recovery Plan wavakasaina ivo nemari yakawanda-wanda yavanoda kunge imwe yacho zhinji-zhinji vachipa kumakambani kuti makambani agokwanisa kucreata mabasa akawanda. Saka vanoda kuzviita nenzira yokuti makambani akwanise kubhadhara vanhu vachazowana mabasa avo mari yakati wandei pane vava vachikwanisa kuwana ike zvino. Zvikare ari kuda kuti makambani iwayo kune kuine vamwe vanhu vari kuti isati tsoda kuenda kumabasa nokuti kune COVID mazuva ano, vari kudawo kuti kana vachikwanisa vakwanise kuti aiwa uya tizokubaya vaccine kuti ukwanise kushanda, kana kuti kana ukabayiwawo vaccine tichakupawo kamari kakati kuti ukwanise kushanda, senzira yokukurudzira vanhu kuti vaende kumabasa acho anenge azokreatiwa namakambani iwayo. Nokuti mwedzi unouyu mwedzi wapfuura kusvika pari zvino kwakakreatwa mabasa mashomanana zvikuru anoita 226,000 pane anga aratidziwa namaeconomist ndo angangongachi achikreatwa mabasa iwayo anodarika miriyoni. Saka mabasa aya akanga ari mashomasa chaizvo, vaBiden vari kuti aiwa ngatikutidzire, titsvage zvimwe zvinokutidzira kuti makambani akwanise kucreata mabasa, vanhu vadzokere kumabasa.
Chavangaita kuti vakutidzire chakaita sechipi?
Chavangaita kuti vakutidzire ndicho chokukwanisa kupa makambani mari aya makambani avanoona kuti aya ndo atitoda kucreata mabasa, ovapa mari kuti mari iyoyo igozoshandiswa kuvhura mamwe mabasa mumakambani iwo. Asi kana vavhura mabasa iwo mumakambani iwo, vanenge vachifanirawo kuzopa vashandi vavo mari yakati wandei, nokuti chiri kuvhiringa vamwe vanhu kuti vasaenda kumabasa chero ariko mashoma iwawo ndochokuti vari kupiwa mari yeunemployment inosvika $300 per week. Saka vamwe vari kuti ndokuendirei kubasa kwandinei, chinopuwa mari shoma yakaishoma pane yandiri kupuwa ndakagara yekuti handisi kuenda kubasa. Saka vari kuti ipapo tichapavhara ipapo pakuti munhu wese unotsvaka basa pavhiki rega rega unofanira kunge achitaridza proof yokuti ndatsvaka basa ndikarishayiwa, or else mabenefits ake wa $300 pavhiki anobva adzimwa. Saka hamene kuti zvichashanda here, asi chirongwa chaunodiwe kupa makambani senzira yemari senzira yekuvakurudzira kuti vagadzire mabasa.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemitemo raendeswa kumatare kuti rione kuti mutongi mukuru wematare vaLuk Malava vaenda pamudyandigere musi wa15 Chivabvu. Vana vakakwanisa kuenda mberi kuform 5 vanonzi vakatanga zvidzidzo zvavo nezuro muvhuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.